zuva rino izuva rakakoshera nyika chose nekuti mukurangarira kwedu vaJoshua Ngomo tinenge tichiziva nekuona kuti havana kungonzifadza Zimbabwe badzi zvemata kanana vakatonzifadza Zimbabwe nekuti vainge vari nhengo yaitokwikwidza pakati pedzimwe nhengo. Chakanyanya kukosha ndechekuti hapana asingazive munyika ino kukuburikidza even nekunze kwenyika ino yeZimbabwe kuti vatsigiri vavaJoshua Ngomo neavo vaigara divi ravaigara rematebeleland richisanganisirawo nekunana Midlands nedzimwe nzvimbo dzakatenderedza vakatambiswa chamutava nhava nevanhu nemauto ainge atumwa navamugabe.
Chikonzero chaiva cheya?
Vainge vanenedzerwa nekupomedzerwa zvimwe zvipomerwa zvakawanda wanda, asi vangomo mushure mekushungurudzwa kwenguva yakareba sei vangomo vakawanikwa vachiisa zvido zvevanhu pamberi zvido zvevanhu pamwoyo pavo, vakabva vazoona zvakakodzera kuti vataurirane nebato ravamugabe vachibva vazvininipisa ivo vakatenda kuenda pasi pebato ravamugabe kunyange zvavo vanga vari nhengo yakazvimirira vakaratidza kuti dzimwe dzenguva zvetsvimbomugotsi hazvibatsiri zvinopedzwa chete nenhau yakafanana nekutaurirana. Vanongotipa mucherechedzo neyeuchidzo yemunhu anga aine chido chenyika chido chevanhu pamwoyo. Vanga vari munhu wekuti vakatozomise hondo vakamisa tsvimbomugotsi nenhau yekuona kuti tingapedzwe kusanganisira nekutorerwa zvinhu zvainge zviri zvinhu zvemusangano wavo. Tinoziva kuti kwanga kune mapurazi nezvimwe zvakadaro zvavakatorerwa vachinziko kwakawanikwa zvombo zvekurwisa nyika kuda changa chiri chokwadi kuda anga ari manyepo. Tinoti izvi zviri papo nepapo, asi vangomo chakakosha ndechekuti vanozongoratidza kuti akanga ari munhu ane mwoyo murefu.
Vamunangagwa vakavimbisa kuti vachataura nyaya yegukura hundi yogadziriswa. Muri kuona sevari kuzadzikisa here chivimbiso chavo ichi?
Dai chido changa chiripo hazvaitora nguva yakareba seavapo pari zvino kuti vamunangagwe vange vaita zvinhu zvavakanga vati varoda kuita izvi. Asi zvatinoziva ndezvekuti chokwadi hachirovi. Zvinenge zvichingodiwa nevanhu ndezvekuti dai paunganidzwa vanhu vachitura nhuna dzavo kuboka rinenge ragadzwa nemutungamiriri wenyika, nekuti ndivo chete vane masimba ekugadza zvakafanana nekomishoni.